Musangano wepagore wakanangana nekutarisa mamiriro anofanira kunge akaita upfumi hwenyika mugore rino ra 2024 weEconomic and Business Outlook Symposium uyo unoitwa nevemabhizimusi veConfederation of Zimbabwe Industries. Wanga wakatarisirwa nemusi wechina svondo rino muHarare unonzi waendeswa mberi pachimirirwa kuti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe ritange raparura urongwa hwaro hwemari hwegore rino kana kuti Monetary Policy Statement. Musangano uyu unobatanidza nyanzvi dzezveupfumi vemabhizimusi vemapazi ehurumende pamwe nevebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti musangano uyu wakakosha zvikuru sezvo uchiunganidza mapoka ose akakosha munyaya dzezveupfumi munyika.
I think the opportunity kuti pawe nekutaurirana mairirano nemareforms especially around nyaya dzecurrency dziri kutaurwa hurumende ine zvairi kuronga maringe nenyaya yecurrency macurrency reforms. Saka I think musangano uyu unoita zvakare kuti veindustry uyo mascholars nevamwe vakazvimirira vange vachikwanisa kuitawo contribute towards debate iroro. Kuitira kuti hurumende painozoita come up with a position at least panenge paine buy-in nerutsigiro rwakasimba.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira muzvare Happiness Zengeni vanoti pari zvino munhu wese akatarisirawo kubva kuRBZ
kuti rive rinokwanisa kubuditsa zvinhu zvavangakwanise kuti vasapote kana kuti vastabilize mari yenyika. Taona pamakore paitese tatraya vaedza zvose zvavanogona kuti vakwanise kuti mari yenyika irambe ive ine value but zvose zvakanganisika zvose zvinongoshanda nguva pfupi.
Muzvinabhizimusi uye vakambotungamira sangano reCZI Dr. Callisto Jokonya vanoti chiri kunyanya kuchemedza vemabhizimusi pari zvino mutengo wedhora rekuAmerica pamisika.
Chikuru chatiri kutarisira sevanhu veindustry nezvinhu zvatinoda kutaura pamusoro pazvino zvokuti nyaya yeexchange rate ndo yanyanya kunetsa muno muZimbabwe. Zviri kureva kuti mapurisa aiswa akawanda, asi mapurisa okuti exchange rate imire zvakarurama munyika haasi kubatsira. Saka isu chikuru chatotarisira nezvenyu zvokuti vachauya nenzira yavane vatirongera yokuti exchange rate voimanaja sei nyika yose. Izvozvo ndozvinhu zvakanyanya kukosha nokuti kana tikasangomanaja chita exchange rate zvinhu zvakaita mitengo inoramba ichingokwira nokuti dhora redu romuZimbabwe rinenge richingodonha zuva nezuva. Saka izvo ndozvinonyanya kutibata savanhu vemabhizimisi.
Dr. Jokonya vanodzoka vachiti zvakakosha kuti vemabhizimusi vatange vanzwa zviri kuRBZ kuitira kupedza pfungwa yekufungirana kuti pane vari kukanganisa upfumi hwenyika kana kuita inganzi pachirungu sabotage. Musangano wemabhizimusi uyu uri kurongwa panguva iyo hurumende iri kuti iri kutora matanho ekudzikamisa upfumi hwenyika uhwo huri kuramba huchiondomoka zvisina mukare akamboona. Ukuwo mitengo yezvinhu inonzi iri kuramba ichikwirawo munyika zvave kuomesera vakawanda zvikuru vashandi vanonzi vachiri kupiwa mihoro yavo mumadhora emunyika. Vari kupiwa mari yekunze vanonziwo mihoro yavo iri pasi zvichienzaniswa nemari inodiwa nemunhu umwe chete kuti ararame, iyo yakanzi neZimstat yakakwira muna ndira wegore rino kuenda pa 6.2 million Zimbabwe dollars ichibva pa 3.6 million dollars muna zviita wegore rapera.